Vachitaura nevatori venhau muguta reMutare nhasi, mukuru weZimbabwe National Family Planning Council mudunhu reManicaland vaDyson Masvingise vanoti chikamu chinosvika makumi mana kubva muzana chepamuviri panobatwa nemadzimai panenge pasina kurongwa.
Yeah, in terms of statistics, statistics speaks for themselves. Nyaya yatiri kungozama kutsanangura pano ndeyo kuti iko tiri kuti isisu 40% yemapregnancies they are intended. Whether ku married couples kana kuti ku non-married couples, the reason being, as long as unmet need ichakakwira, kureva kuti madzimai kana kuti vasikana vanoda kushandisa family planning method havakwanisi kunge vachikwanisa kudzivirira i pregnancy, except family planning method yachetwa pavari. So unmet need kana ikakwanisa kuti idzikire, kureva kuti vanhu vakawanda vanenge vakukwanisa kuwana family planning method at their disposal.
VaMasvingise vanotsanangura zvinoreva unmet needs.
Unmet need tiri kuti isu mudzimai akatororwa ari kuenda pabonde, iye pachake anotokwanisa kuita mwana, asi apa haana ari kuwana chiri kumudzivisa kuti arege kushandisa family planning method. Saka iyoyo inopesira takuiti unmet need. Anoda kushandisa family planning method, asi pane zviri kumudzivisa. Dzingava tsika, angava magariro, dzingava zvimwe zvakati bata zvokugara kwedu zvinomurambidza se religion kuti asashandisa chi family planning method iyoyo. Saka iyoyo inopesira yava unmet need.
Mukuru weZNFPC anoti kushanda pamwe chete nevatori venhau kunobatsira kuti shoko ravo kana dzidziso yavo ipararire nenyika yose kuti matambudziko akatarisana nemadzimai aya apedzwe nechimbi chimbi kunyanya mugore ra2020.
Saka tiri kuti isisu mamedia houses vakakwanisa kuimbresa mastatistics, vokwanisa kuwana information yakakwana, vanokwanisa kubatsira kuspread information iyi kuma communities, kuma levels. Madzimai akaroorwa, madzimai asina kuroorwa, and then vasikana vakomana vobva vazivavo kuti equally they are responsible. Saka kuspread kwainformation iyi kunobatsiridza kuti vanhu vese vanopedzisira vakuziva njodzi dziripo uye nezvinogona kuitika mushure mokunge vazoindulge vasina protection.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZimbabwe National Family Planning Council mudunhu reManicaland vaDaniel Maromo vanoti uwandu hwemadzimai nevasikana vari kuita pamuviri pasina kurongeka pavasingadi kuri kuwedzera zvikuru kumaruwa nezvikonzero zvakasiyana siyana.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vamwe inyaya yema religious backgrounds or traditional backgrounds where they don't subscribe to these new modern methods of family planning. That's why we are having that gap. And also some they don't have information. So as Zimbabwe National Family Planning Council, we are trying to reach out to these people such that we reduce this unmet need of 13%, where we say these people have got a need to make use of the family planning but they don't have access. Like if we look at the religious sector.
VaMaromo vanoti zvimwe zviri kupanya iyi kuti irambe ichivatemesa musoro sesangano rinoshanda riri pasi pebazi rezveutano nekurerwa kwevana inyaya yekuti zvipatara zvimwe zviri kure nekunogara vanhu.
Mukana wakati wandei we 40% yema unwanted pregnancies inyaya yekuti dzimwe itsika namagariro kauti zvitendero zvinoshandiswa navanhu zvinotenderwa nevanhu vakasiyana siyana. Saka isusu tiri kutarisa takatarisa kuti dzimwe nguva iye mudzimai unogona kunga achida, asi murume wakamuroora kauti musituation maari haagoni kuti agone kushandisa nzira dzokuronga mhuri dzemodern idzi. Tichitarisazve vamwe inogona kunge iri lack of information. EZimbabwe National Family Planning Council tine macommunity based distributors vanofamba nenzira dzokuronga mhuri vachipa mhuri dzinoda kushandisa. Asi nenyaya yekuti budget redu raka reduce, saka namba yedu yevatoti maCBD vamwe vanogona kunge dzimwe areas hadzisi covered. Tozotizve zvipatara zvedu.
VaMaromo vanoti mamwe madzimai anoshanyira mahofisi avo muchivande vachitoda kubatsirwa pamusoro penzira dzekuronga mhuri uye kudzivirira pamuviri kunyanya vechipositori.
Chiti dzimwe nguva madzimai anogona kunge achida kushandisa nzira dzekuronga mhuri idzi, asi nenyaya yereligion mai zvinogona kunge zvine challenge. Tombotarisa experience yedu seZimbabwe National Family Planning Council nemadzimai echipositora. dzimwenguva anoti kana apinda mutaund anogona kungonzvenga murume womhanya chiverevere vouya ndibayeivo ndisei depo bcause vanzwa kuti iro depo agoni kuriona rasiya nejadhi yekuti munhu akabata roko unorinzwa uye mapirisi anogona kunesa bcause anoda kuti tokwa daily asi vamwe mapirisi iwavo vanotora vachinomwira kumagadheni inongochengeterwa mumagadheni vachidii saka kureva kuti mudzimai unoda asi situation yaari haisi kumupa chi mukana wokuti adini ashandise
vatiwo chinonyanyonetsa pane dzimwe nguva inyaya yekuti varume ndivo vanongosarura pavanodira kuita bonde izvo vanoti ndiyo imwe nzira inozoita kuti madzimai abate pamuviri pasina kurongeka
rume ruzhinji traditionally culturally tisi tunonyanya kuinishieta nyaya dzepabonde dzimwe nguva the woman anga asiri prepared saka muchizoona kuti dzimwe nguva kunoita maunwanted pregnancies wanga asina kuva prepared for that iwo murume ndione chi unoita call the shot all the time saka tiri kuti isusu also men should be responsible and try also to engage madzimai kwete kuti paadira ye ndiye paanoita yeti this person is not ready saka zvinozokonzera mai maunwanted pregnancy
vamasvingise vanoti nzira kwadzo dzefamily planning dzikatevedzerwa nemazvo muzimbabwe panokwanisa kuchengetedzwa mari inosvika mamiriyoni 11 chete kubva pari nhasi kusvika mugore ra2020 sezvo imwe mari inoshandiswa pakusununguka nhumbu dzisina kurongwa ichikwanisa kushandiswa zvimwe vanoti kushandiswa kwenzira dzekuronga mhuri kunzvimbo dzakawanda zvakare kunopa kuti madzimai asarasikirwe neupenyu pakusununguka amai Sofia nezandonyi vachitaura vakamirira chiremba mukuru wedunhu remanikaland Dr. Matron Mafaune vakurudzira vatori venhau kuti varambe vachidyidzana nevebazi ravo mukushambadzira mashoko ezveutano kuitira kudzivirira njodzi kunyanya kumadzimai akazvitakura musangano wanhasi wapindwa nevatori venhau vane chitsama vabva kumasangano akasiyana-siyana nevamwe vanoshanda vakazvimirira voga ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.